Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero yakanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina, nyamavhuvhu 8, 2024.
Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu.
Mamwe masangano akazvimirira oga anoti haachaende kumusangano uri kukokerwa neSADC achinyunyuta nenyaya yekuti
vakawanda
tisina kukopera kuti tiende tichino ita hurukuro tichinogara matare. Vamwe vedu vasipo vari mukati mechizarira.
Vakawanda vanoti kutumira mota dzemauto nemapurisa mumigwagwa yemadhorobha akawanda kuda kuvatyisidzira kuti vasatsutsumwe nekutongwa nedemo.
Vakawanda munyika vanotiwo vari kubatsirwa zvikuru nezvirongwa zveAmerica ichishanda neWFP, vamwe vavo vachiti
kuri kutengesa huku hatisi kumboshaya mabhai kutakishop. Tikange taona kuti takishop yedu yatidzikirei mukando uriko tobva tanokwereta mari kumukando.
Vamanye veZimbabwe vaviri vopinda mumakwikwi e200 meters akatarisirwa nevakawanda pasi rose.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinomirira masangano akazvimirira oga makumi masere rinoti harisi kuzoenda kumusangano weSADC Non-State Actors Engagement Meeting uri kuitirwa kuRainbow Towers kutanga musi wemuvhuro svondo rinouya. Sangano iri rinoti riri kutsutsumwa nekuitwa kafiramberi kwevamwe vanorwira kodzero dzevanhu munyika nevanopikisa zvinonzi zviri kuitwa nevasori nemapurisa. Hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakaudza Studio 7 kuti vanenge vachiti vatyorerwa kodzero dzavo vanofanira kumhanyara.
Anenge aine chichemo chaainacho chaanoti handina kubata zvakanaka nemapurisa ngaauye. Ini ndinokuvimbisai Commissioner General vanochitambira vochiongorora. Asi chinozongotiyeka varizhinji nongozviona pavhitivhiti pasocial media munhu achitaura kuti ndazoitira zvakati nganani zvakati uya utaure nesemapurisa eZimbabwe Republic Police. Tinoona kuti nyaya iyi yakamira sei, ndeyechokwadi here kana kuti ndeyekunyepa.
Mashoko emutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vari muHarare. Asi tabatawo mutauriri we hatina kukwanisa kubata mukuru weSADC vaElias Magosi sezvo vanzi vanga vakabatikana. Asi tabata mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMarvelous Kumalo.
Isusu seboka reCrisis in Zimbabwe Coalition hatizi kubata nawo nevamwe gore rino kuenda kumusangano weSADC Non-State Actors Forum.
Nechikonzero chei?
Taona zvisina kukopera kuti tiende tichinoita hurukuro tichinogara matare. Vamwe vedu vasipo vari mukati mechizarira.
Mungapa muenzaniso here?
Mungarangarira kuti tine maactivists ECCC vanokwana kuita ivo 78 vakasungwa zvisiri pamurawo. Zvakare vari kunyimwa kodzero yavo yekuti vange vachiwana muripo wekuti vabude kunze watingati pachirungu bheo. Tine zvakare vamwewo vakabva mukusungwa chizvino zvino chino vari munzira yekuenda kumusangano kuVictoria Falls vanosanganisira Samuel Gwenzi naMatai Kwekweza Musimudzi Moyo nevamwewo. Saka isusu taona kuti izvi hazvina tendero yekuti tiende kunofara nevamwe tichiti tiri kugadzirisa zvemagariro akanaka evanhu, asi iwo magariro akanaka acho asipo.
Asi kavamwe vanoti vakumalo uyu ndiwo mukana wamaikwanisa kushandisa kuti mutaure nhuna dzenyu kune vesadhaka.
Isu hatina kuona zvakadaro nekuti tiri kuona isusu kuti kuungana kwedu kana kusaungana kwedu hakumisi kuti vari kuuya vauye. Tine zvizhinji zvatakabvira tichinyorera nekutaura neutungamiri hwesadhaki kana kuti hwedzimwe nyika dzatinoshandidzana nazo dzakatikomberedza, zvinosanganisira kubirirwa kwakaita Sarudzo, zvinova izvo zvakatoburiko pachena neogani omutroika yesadhaki iyoyo.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelasa Khumalo vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi, sangano remagweta reLaw Society of Zimbabwe riri kuti riri kutaura nehurumende nenyaya yekuitwa kafira mberi kwakaitwa munyori mukuru wesangano revarairidzi reAtus vaRobson Chere. VaChere nevamwe vatatu vakapambwa mundege panhandare yeRobert Gabriel Mugabe International Airport pavanonzi vakabva varoverwa nevanofungidzirwa kuti vasori vasati vaendeswa kuHarare Central Police Station. Sangano guru rinomirira vashandi pasi rose reInternational Trade Union Confederation ranyorawo tsamba yenyunyuto kugurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi richitsutsumwa nenyaya yekumbunyikidzwa kwarinoti kuri kuitwa vanorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa munyika. Sangano iri rati Zimbabwe iri kutyora zvibvumirano zvayakanyorerana nedzimwe nyika zvakaita secheUniversal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights nechimwe chibvumirano chayakanyorerana neAfrican Charter on Human and People's Rights.
Mumwe wevanhu vari kubatsirwa nezvirongwa izvi ndavatenda ichitau avo vanogara mumusha wedombo ramwari kuEpworth uyo uri kumabvazuva kwakadziva kuchamhembe kweguta reHarare. Vachitau vanoti vaimborarama nekupiwa chikafu panguva yenzara, asi pari zvino vave kuzvitengera chikafu zvichitevera chirongwa chekurima howa chavakatanga vachiwana rutsigiro kubva kuWFP ichitsigirwa nemari inobva kubazi reAmerica rinobatsira pasi rose reUnited States Agency for International Aid, USAID.
Vana vari kudya isitopfeka, vanoenda kuzvikoro, vana vedu vari kuenda tichikwanisa kuafoda.
Vachitavo vanotiwo kubva pachirongwa chavo chekurima nekutengesa hohwa vakakwanisawo kutanga bhizimisi rekutengesa gasi rekubikisa pamwe nemusika wekutengesa murivo nezvimwe. Mumwe mugari wekwajacha kuEpworth kwekare vaGeorge Baskoro vanoti havachatambira chikafu zvichitevera bhizimisi rekupfuya huku ravakatanga senzira yekuti mumba mavo musagare muine nzara.
Pane zvawana kuchikoro takukwanisa kubhadharirawo wana kuchikoro kana kudyawo chikafu panapa.
Mudzimai wavo amai Nyarai Baskoro vanotiwo zvange zvakaoma kugara vachimira mumutsetse wekupiwa chikafu vachiti vakatokwanisa kuvhura tuck shop kubva pachirongwa chekupfuya huku chavakatanga chichitsigirwa neUSAID.
Kuri kutengesa huku hatisi kumboshaya mabhaya kutuck shop. Tikange taona kuti tuck shop yedu yachidzikirei mukando uriko tobva tanokwereta mari kumukando zvekuti zvezvi zvindakatonokwereta imwe 258. Tiri kutosimuka mhuri yangu iri kudyawo zvainoda, iri kudyawo mazai chikafu chine hutano.
Mutauri weWFP muZimbabwe vaChristopher Charamba vanoti zvirongwa zvavo zvekuti vanhu vazviriritire zviri kubatsira chaizvo zvekuti vanhu vakawanda munyika vave kukwanisa kuzvitengera chikafu. Vanotiwo shuviro yavo ndeyekuti varambe vachiwana rutsigiro rwemari inobva kuUSAID kuitira kuti vabatsire vakawanda munyika yese.
Vamwe vainge vachitadza kuwana mari yekutenga chikafu mumba, iye zvinezvi vaakuwana chikafu chekuti vakwanise kudya katatu pazuva, vana vari kuendawo kuchikoro. Saka isusu seWorld Food Program tiri kuona zvichinyatsokubatsira vanhu.
Munandira, USAID yakapa WFP mari inodarika mamiriyoni 10 nerimwe madhora ekuAmerica yekupa vanhu chikafu mumatunhu mana kubva munandira kusvika muna kurume. Mari iyi yakauya pamusoro peimwe mari inodarika mamiriyoni 24 emadhora yainge yatopiwa kutengwa kuZimbabwe neUSAID. Mumiriri weAmerica muchamu Zimbabwe amai Pamela M. Tremont vanoti nyika yavo yakazvipira kuramba ichibatsira Zimbabwe uye gore rino iri kuwedzera rubatsiro panyaya dzechikafu.
This funding, including $39 million of new money, will address short-term...
Mari iyi kusanganisira 39 milioni yatawedzera ichabatsira panguva ino yenzara uye kuti pave nenzira dzekurima dzinoita kuti vanhu vawane chikafu chinokwana.
Nyanzvi munyaya dzechikafu dzinoti vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe vanoda rubatsiro muZimbabwe kusvika mwaka wekukohwa gore rinouya. Nyanzvi idzi dzinotiwo dambudziko rechikafu riri kuwedzera nekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze zvekuti nyika dzakawanda kuchamhembe kweAfrica dzakatarisana nedambudziko iri. Kunze kwekupa vanhu chikafu, masangano eUSAID neWFP anotsigirawo zvirongwa zvekurima mbeu dzinokurumidza kuibva mumwaka yekushaya mvura yakakwana, kuchengeta huku, tsuro nekurima muriwo nehowa. Nyanzvi munyaya dzebudiriro vachishanda nesangano reAction Aid vajoi mabhenge vanoti rubatsiro rweAmerica rwakakosha nekuti runoita kuti vanhu vawane chikafu panguva ino yenzara.
Zvinotoita kuti vazhinji vanenge vari parumananzombe, vazhinji vanenge vasingakwanisi kuwana chikafu chinovakwanira vange vachibatsirwa naivava vana America naivava vana Britain naivava vana WF.
Mumwe mushandi mukuru mubazi rekuchengetwa zvakanaka kwevanhu vaClifford Matorera vanoti hurumende inotenda rubatsiro kubva kunyika nemasangano ekunze. Kubva muna 1980 America yapa Zimbabwe rubatsiro runokosha mabhiriyoni mashanu emadhora US $5 billion munyaya dzeutano, dzidzo, budiriro uye mari inodarika mabhiriyoni maviri emari iyi yakashandiswa pakuwanisa vanhu chikafu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tine urombo vateereri, iyo yanga iri nyaya yatapuwa naGodwin Mangudya achitarisa nyaya yerubatsiro riri kupuwa vanhu vemuZimbabwe nehurumende yeAmerica ichishanda nesangano reWorld Food Program.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iko zvino tombotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika.
Mapurisa emuKenya akanda hutsi hunokachidza kuvanhu vange vachiratidzira muguta guru renyika iyi reNairobi, apo mutungamiri wenyika iyi vaWilliam Ruto vange vachitoresa mhiko dare ravo remakurukota idzva. Vanhu ava vari kuratidzira vachiti vaRuto vanofanira kusiya basa kunyangwe vakavandudza dare remakurukota nekubvisa mitero yakapa kuti vanhu vatange kuratidzira.
Muzuva rechitatu nhasi mauto eRussia neUkraine anonzi ari kurwisana zvinotyisa mudunhu reRussia reKerch. Vanoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeRussia vati aka ndike kutanga mauto eUkraine achipinda akawanda munyika yavo. Russia inoti iri kurwisawo zvakasimba mamwe mauto emuUkraine ari kurwisa achibva kudunhu reSumi. Ukraine haina zvayataura nezvekurwisana uku.
Hurumende inonzi yaisa mauto nemapurisa munzvimbo dzinosanganisira Chinoi, Chitungwiza, Harare neMutare. Izvo zvinonzi nevamwe zviri kuisa kutya mune veruzhinji uye kuratidza sekunge iye hurumende iri kutyawo. Izvi zviri kuitwa pamberi pemusangano weSADC waonawo vanorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa vachisungwa. Asi bepanhaure Newsday rinoti mutauriro wemapurisa Commissioner Ponyati vakati kuiswa kwemapurisa mune dzimwe nzvimbo zvinhu zvagara zvichiitwa uye vanogona kuwedzerwa kana zvichionekwa zvakakodzera. Mukuziya nezvemamiriro akaita zvinhu munyika pamberi pemusangano weSADC, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimiririra vatawanda dzokora, pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF Dr. Masimba Mavaza. Atanga nekubvunza Dr. Mavaza kuti vanoti kudii nezviri kuitwa nehurumende izvi.
Ndiri kuitika izvi kugadzirira kuti vaenzi vasvike nyika ine runyararo. Nyika yese ine mvumo yekutumira mauto kana mapurisa kuti achengetedze runyararo nekuti tiri kuziva kuti kune vanhu nhubu naradada ruda kunyangadza vaenzi vari kuuya kuzoita musangano vatoti SADC summit nekugadza Zimbabwe kuti ive mubati wechigaro cheSADC. Saka zviri kuitika izvi hakusi kudzinyirira vanhu, uyezve vanhu vari kusungwa havasi kusungirwa pasina, vanhu vanenge vapara mhaka. Mutemo hausendekwe nekuti paita vaenzi, mutemo unongoshanda kunyange muenzi aripo kana asipo. Ukatyora mutemo hazvina basa kana kutyora nguvai, unosungwa. Saka vanhu vanogara vatoudzwa kare kuti aiwa mutemo uriko kuti vanhu vasazoita mhirizhonga. Iko zvinezvi nyika dzese dzatiri kutarisa nezvadzo dziri kuita mhirizhonga. Kune mhirizhonga kuno kuBritain, kune mhirizhonga kuNigeria. Saka tinofanira kugadzirisisa kuona kuti vaenzi vedu pavanouya kuno vanenge vakachengetedzeka sehurumende yeZimbabwe. Saka zviri kuitika izvi vanhu vangangotema-tema havo, asi zvinofanira kuitwa kana kuwedzerwa runa kana rushanu kuti nyika yedu ive nyika ine runyararo.
Wadzokora, tipeiwo tinzwe manzwa zvataurwa naDr. Mavhaza uye zviri kuitika munyika kusungwa kuri kuitwa vanhu.
Vamunangagwa neZANU-PF vari kugadzirira hondo nevanhu vavo, vari kuita zvehondo nemacitizens. Ndo zvinongoratidza kuti ihurumende isingashande nevanhu, isingadiwe nevanhu uye isingade vanhu. Nekuti kana uchida vanhu unoteerera zviri kudiwa nevanhu, wogoita zviri kudiwa nevanhu. Nekuti kana wakaiswa nevanhu ndozvaunofanira kunge uchiita. Tiri kuona isu mapurisa aiiswa, masoja aiiswa, achiisirwei mumugwagwa, achiisirwei munogara vanhu. Tiri kuona ZANU-PF, tiri kuona vamunangagwa vari kuratidza kuvhunduka. Hanzi kuvhunduka chatikwatara, hunge uine katurikwa. Vari kuzviziva kuti vari kutyora kodzero dzevana veZimbabwe. Unotoona kuti kupusa, nekuti dai vanga vari vakangwara vane njere vairegedza vanhu vachiratidzira vachiita zvavanoda ivo vongochengetedza runyararo. Zvino nekupusa kwavo nekusaziya kwavo vachifurirwa nevanhu vakaita sana Mavhaza ava, maadvisor avo, vari kurova vanhu, vari kumbunyikidza vanhu, vari kukanda vanhu mumajeri vasina mhosva. SADC yacho iri kuzviona, muchaona zvichaitika pamberi ipapa. Vamwe vakuru vacharegedza kuuya kuSADC kwacho ikoko. Isu semaZimbabwe, semacitizens, totokurudzira kuti veSADC vacho vasachatouya.
Dr. Mavhaza, munoti
ragara riri donzvo revanopikisa vevana dzokora ava nenhunzvatunzva kuti sangano reSADC risaenderere mberi muZimbabwe. Vakatoedza nepavanogona kutokumbira dzimwe nyika kuti dai mashandura nzvimbo yekuitira musangano waitirwa kure neZimbabwe. Apa tinoshandisika kuti ukaona munhu anoita ruvengo nenyika yake kusvika pakuti haadi kuona ichibudirira kana ichitambira vaenzi. Kune zvizhinji zvinoitika baba Jonga kana kutochitwa misangano yakaita seSADC kana yatingati maregional or international meeting summit mukati menyika. Zvinobatsira vana veZimbabwe mumwe nemumwe, zvozobatsira kuti nyika yacho yese inosimudzirwa.
Vadzokora,
munoona vanhu vakaita sana Mavhaza vanotaura zvekugodzi kwatsuro. Hapana zvinenge zviine musoro zvinenge zvichitaurwa, kungotaura kwemunhu ari kuita dumbu rekudya mari yevanhu, yekudya mari yeZANU-PF. Saka aritori pabasa zvavari kuita izvi.
VaMavhaza, takanzwa World Council of Churches ichikurudzira hurumende kuti isunungure vanhu vese vari kusungwa vachinzwa rutyoro rwakwedzero dzavo. Tingaona zvichiitika here izvi?
Kungokurudzira hako, asi hurumende haingoburitsa vanhu. Hurumende inomirira kuti vanhu vaburitswe nedare, nekuti havana kusungwa nehurumende. Dare ndo rinoongorora kuti tokuburitsa here kana tomboregedza kuburitsa.
Vadzokora, tingaona here hurumende ichiteerera zviri kukurudzirwa neWCCs?
Ya, gara iri hurumende isingateerere, haiteerere vanhu vayo, haiteerere vanhu vanotaura zvakanaka. Saka handione vachiteerera, asi ndinongoramba ndichikurudzira vana veZimbabwe kuti ngavashandise kodzero dzavo, kodzero dzinovabvumira kuratidzira, dzinovabvumira kunyora nekutaura zviri pabumbiro remutemo.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaTawanda Dzokora vari parunare kuNorth Dakota muno muAmerica. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF, Dr. Masimba Mavhaza vari parunare kuBritain muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7 ari muno muWashington DC.
Kuchagaru tsigiro pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica kuri kuenderera mberi. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris nemutevedzeri wavo vaTim Walz nasi vari kuMichigan vozoenda kune rimwe dunhu rakakosha reArizona. Vavari kukwikwidzana navo vaDonald Trump vati vachaita musangano nevatori venhau nasi kumba kwavo kuFlorida.
Mapato maviri aya akanzura mimwe musangano yaanga achifanira kuita kuNorth Carolina, uko kwaita dambudziko remafashamu emvura nedutu mpengo remhepo kana kuti Tropical Storm Debbie. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa pachikoro cheDevry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha.
Mai Kamala Harris kudoma kwavaita Governor Tim Walz vokuMinnesota kuti vange vari vice wavo, zvinhu zvinoratidza kuti zvasumudza chaizvo kukambena kwamademokrats, nokuti tinoona isu kuti tikatarisa mari dzinobva kumadhona kuti ishandiswe kukambena kwamai Harris yati wandei zvekare nokuda kweconfidence iri kuita vanhu vomuAmerica naavo vane mari kuti ava ndivo vanhu vachange vachizofanira kuhwina muna November.
Titarisewo mafambiro ari kuita chikwata chekwaTrump. Tiri kuona J.D. Vance vari kutenderera onekwavo.
VaTrump vonawo vakadoma vaSenator J.D. Vance vokuOhio vunoku vari kumhanya-mhanya nechekare vachinge vaJ.D. Vance vachishora Governor Tim Walz kuti iwo wakabuda muchisoja papadhuze nokuti vachindodeployiwa kuIraqi, asi ivo vaJ.D. Vance vanenge vakapedzawo makore mana chete vari muchisoja. Ava Governor Tim Walz vakapedza makore 24 vachiti aiwa handizvo. Saka vanenge vatanga kupomerana zvakasiyana-siyana zvinoita kunge kuda kuchenjedza vanhu kuti uyu musamuvhotera haana kunge aine chido chokushandira nyika mhiri kwamakungwa, asi handizvo chokwadi chichazongobuda pachena mberi kune inda uko.
Ivo vaVance navaWalz vari kuunzawo shanduko yakadini mukutsvaka rutsigiro rwemapato avo.
Kukambena kwaamai Kamala Harris kwasimbiswa chaizvo nokudoma kwavaita Governor Tim Walz, zvinozoita izvo kuti kuna vaTrump uku vaitaura zvakawanda kuti utano hwavaJoe Biden, zera ravaJoe Biden, vaJoe Biden pavazo zobuda vasiya vaTrump vava ivo harahwa kana kuti munhu mukuru pahistori yeAmerica yekukambena zvachose. Saka vozoti kudii, ndo zvimwe zvandinoona zvinoita kuti kukambena kwavaTrump kunge kuchazodzakira, nokuti vanhu vachati makore avaTrump iwo 78 pavanozopedza kutonga vakahwina vanenge voitawo savaJoe Biden vasuduruka. Vadii kusudurukawo vaTrump somunhu wakambotonga?
Avo vanga tine urombo avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paDevry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuOhio kwakare, naIvan Zininga weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri kuzvitaurira mega zvamunofunga.
Zviri kuitwa namunanga gwa izvi zvinosiririsa ende zvinorwadza kuvana veZimbabwe. Mashungurudziro avari kuita mhuri yeZimbabwe vachibata unovavharira vachinovaita kafira mberi hazvisi zvinhu zvine chimiro zvaari kuita.
VaStudio 7 makadi henyu. Isu tibvunzirewa munangagwa kuti ko Mahamad Tenga anobudisirwa povho here? Dzisina pfuti, dzisina zvombo. Ungabudisa zvombo zvehondo. Kubudisira vanhu kurwa nenyika, kurwa navanhu. Ndo zvinotaridza zvega kuti vamunangagwa havana kuhwina. Vamunangagwa havana kuvhoterwa. Izvozvo chete chete. Zvamuri kuona izvozvo kuita against navanhu, hondo navanhu. ZANU PF yaitireko hondo navanhu kana yakahwina? Iri kuzviziva kuti haina kuhwina. Nyika haina zvipatara, haina mushonga, haina chii. Ko zvino izvo habhizi kusunga vanhu vashungurudza vanhu kuti vataurire ichokwadi.
Atenda baba chinogurei? Baba wewanhu.
akandiona sokuti vamwe vanhu vari kutadza kuunderstanda vakaunderstanda zvakakwana. Ichi chigaro chesadhaki ichike hachisi chokuvhoterwa kana kuti chokuti panoitwa sei apa majuti ijuti rezimbabwe pari zvino. Zimbabwe imbobataiwo chigaro chesadhaki. Ivi chero mwana anoti munangagwa haakwanisi kuti ungabati ungatibatira ipapo totsvaga mumwe anokwanisa kutibatira.
Taita dambudziko nokuda kwerule of law nokuda kwemeeting iri kuda kuitwa yesadhaki. Sadhaki isi takamboita chogamo meeting muno neimwe meeting yakanga yakakosha panguva yapuresident Mugabe. Zvizviro kwazvo hapana zvinhu zvakamboitwa zvizvi zvekuti vanhu vanorohwa vanhu vanodini. Yaitotisa meeting dzaityisa dzaitoremekedzwa. Nhasi sadhaki inongopuhwa chairmanship for 1 year. Yakangofanira inotodarikwa kukosha nousabhuku kana kukosha neuchifi.
Nelson Mandela akafire munyika make nokuti aisimudzire zveutano, education, kuindastri kwese uye aitenda ruzhinji kuti takarwire nyika. Anga asikati ndakarwire nyika. Mobhutu echipinda umwe aita kumu Zaire akaba siku nesikati akapfuma maybe 10 times kupfuure nyika yake. Asi akazofire ine foreign land akureme 11 kg noupfumi hwaanga vaba ihwohwo hapana yachisikaperi.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevatereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera.
Vamhanyi vaviri vemuZimbabwe, Makanaka Ishe Charamba naTapiwa Nashe Makarau, vanogona kupinda munhoroondo yemaOlympics vakatora menduru yegoridhe nhasi mumakwikwi e200 meters kuParis. Hapana chizvarwa chemuAfrica chatichatora menduru yegoridhe mumakwikwi aya kubva zvaatanga muna 1900. Mukuzeya nyaya iyi tabata vari kutungamira chikwata cheZimbabwe kumaOlympics varingisai Mapondera.
MaOlympics ari kufadza Zimbabwe chose inoti nezvanhasi chete, asi kuti kuva kwatakauya kuno nemaathletes edu 7 vanga vari kunoko. Nhasi chiri kuitika ndechekuti tinenge tine mafinals e200 meter sprint, upo tina Charamba naMakarau vanova vakakwanisa kupinda mufinal kano vake kutanga muZimbabwe, kuti tine 2 maathletes vanopinda mufinal yemaOlympics panguva imwe chete muSemre.
Imomo team Zimbabwe iri kunzwa sei pari zvino, makamirira kuti vaviri ava vawanikwewo vachimhanya pa200 meters apa?
Timu yese seri zvingotaura ruzhinji rweZimbabwe iri kufara chaizvo pari zvino, titori mubishi rekuti tinge tichibuda kuenda kustadium kunohokera vakoma nava vachimhanya. Saka tiri kufara chaizvo nezvavaita izvi kusvika kwavaita ipapa mufinari. Tiri kungoenderanawo nedzimwe nyika hombe hombe, vana America vane vanhu vaviriwo vari mufinal imomo, nesuwo Zimbabwe tiri kuwanikwa tine vanhu vaviri vari mufinal. Izvi hasizi zvidiki zvaitika, izvi zvinhu zvokurukuru chaizvo, especially kuti unowana vanhu vaviri vanobva kunyika imwe chete vachisvika mufinal yecompetition.
Shuwiro yenyu ndeyei pamakwikwi anhasi?
Shure edu vakomana vakatoibata, shure edu yekusvika kwavasvika ikoko tinofara chaizvo nezvavakaita. Vese vanoita zvezvimasports vanonyatsoziva zvazvinoreva kuti munhu asvike mufinari yeany competition inenge ichiitika kunyanya yemaOlympics aya munhu anenge arwamire chaizvo. Saka chatinoda ndechekuti vangonakidzwa vaite zvavanokwanisa ivo, vaite their very best, and isusu toramba tingonamatirawo kuti hapana chinovapiringidza uye vanomhanya semamhanyiro avanogara vachiita, toona kuti zvii zvinobuda muchirongwa chazvo.
Chii chamuri kushuwira wokuti ruzhinji rweZimbabwe riite muzuva ranhasi pachamhanywa muchao uyu?
Chinowanzodiwa kukurudzira, ndinoshuwirawo kuti vese vari kumba uku vari mudzinyika dzese kwavari ukuku vakangoitawo step forward kuti inini ndiri pano ndinoitwa Mapondera, ndirikuda kupawo chakati kuvakomana ava kana kuti team Zimbabwe. Zvinofadza chaizvo, zvinopawo vana vedu encouragement, zvinovapawo kuti chioneso chokuti zveshuwa nyika iri kudada nezvavari kuita. Honguva nezvavanowanawo zvanobva kuhurumende, zvinobva kunana Olympic, asi tinavo vanhu vanokwanisa kunge vachimira pamberi apa vachiita ava vakomana zvamaita kaizvi, tanzwa zveshuwa kuti mbiri yenyu yaenda kure, tanzwa zveshuwa kuti Zimbabwe iri kuonekera. And zvechokwadi Zimbabwe iri kutaurwa, because mukatarisa ndinotarisa kunge ndisu neAmerica tine vamhanyi vaviri varimo mucompetition ye200 meters final.
Tombotarisa iro zuva ranhasi, mambovaona here, vari kunzwa sei?
Vakarelax vakomana, tavaona. Umwe ndanga nditogara naye pano tichiona vamwe vachimhanya, umwe ndandakagara naye tichidya breakfast. Havakarelaxa zvavo, vari prepared, vari very happy nezviri kuitika.
Avo vanga vari mutungamiri wechikwata cheZimbabwe kumakwikwi emaOlympics varingisai mapondera vachitaura nesu vari kuParis muFrance.
Musakanganwe chirongwa cheLive Talk na 8 apo tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu pamberi pemusangano weSADC. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Marvelous Mhlanganya huye ndichitinga tisanganei zvakare mangwana pano pachirongwa chedu.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 8 kuNtulikazi 2024 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Akumangalisi nxa ukhangela ukusebenza kukahulumende, uyaphangisa ukwethuka kakhulu uma ikakhulu kusize kuthina abantu basengatshengisela.
Abaphikisayo labalela ilungelo loluntu bathi eZimbabwe seligcwalise amasotsha lamapolisa kwezinye indawo eHarare esithungiza lamanye amadolobho ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano weSADC Summit.
Onga ngokuthi indawo ezifanana le-airport lapho kuzafikela khona abantu bemzini sokulungile ukuhlanganisela khona eNew Parliament lamanye amavenue wonke.
Umhlangano weSADC Standing Committee uqalisile namuhla eHarare okuzaqhutshwa khona iSADC Summit. Vazathola na imendulo ababili abeZimbabwe abancintisa namuhla kusihlwa kumdlalo wokugijima owe 200 meters kwele France. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abaphikisayo labalela ilungelo loluntu bathi eZimbabwe seligcwalise amasotsha lamapolisa kwezinye indawo eHarare esithungiza lamanye amadolobho ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano weSADC Summit. Gasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli sebutho kanye lesamapolisa ngoba bebengaphenduli omakhale kukhwini. Kodwa abaphikisayo labalwela ilungelo loluntu bathi kuyethusa okwenzakala elizweni osokubotshwe abantu abedlula ikhulu okuthiwa baqoqa ukutshengisela elizweni lonke ngosuku lomhlangano weSADC Summit. Kusenzakala konke lokhu inhlanganiso ye-European Union namuhla ixoxe umhlangano wenhlanganiso ezizimeleyo eHarare okuhlolisisa ukuxokozela okuselizweni. Inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition yalile ukuya emhlanganweni lo isithi inkokheli yayo idingwa ngamehlo abomvu ngohulumende othi bajojozela udlakela. Abaqondisi benhlanganiso le baya kuphika lokhu. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana efidlela Ncube ocubungula ezombusazwe ekunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Akumangalisi nxa ukhangela ukusebenza kukahulumende, uyaphangisa ukwethuka kakhulu uma ikakhulu kusize kuthina abantu basengatshengisela. Kakazabonise ukuthanda ukubona abantu besemgwaqweni betshengisela. Ngendlela eyasebenza ngayo izikhathi eziningi uhulumende ukubona kuyindlela yokufuna ukuhluthuna umbuso. Kanti ke uyakutsho khona lokhu uhulumende ukuthi kulamazwe angengentshonalanga afuna ukuthi kusetshenziswe amathuba njengalawa ukuthatha umbuso kuhulumende ngendlela engafanelanga. Ngakho ke kakumangalisi nxa ulandela indlela uhulumende acabanga ngayo kweminyaka eminingi lokufuna kwabantu ukuthi batshengisele baveze njalo ukuthi abasuthisekanga. Lezo zinto zombili nxa sezigqikilana yikho ubona sekulamasotsha sekulamapholisa emgwaqweni ngokuba bengathandi ukuthi kube lokutshengisela ikakhulu ngalesi sikhathi lapho kuyabe kukhangele khona ama kamera ubuzulu wonke emhlabeni ekhangele Zimbabwe lapho kulomdlalo esatha khona.
Kodwa kulandlela engani lula uhulumende angakusebenzisa ukuthi kungakhanya ngani wenza into ezingasizo.
Indlela ikhona elula, akudingakali masotsha emgwaqweni, vele kadingakali ngokuba akasikho isimo esisibonayo esokuthi uzulu weZimbabwe usengatshengisela engamamiliyoni emgwaqweni okuza kwenza ukuthi kube le ndlela le kumbe kube lodlakela kusenzeka zonke lezo zinto. Lanxa abantu bengatshengisela, bangatshengisela ngendlela elokuthula engasoze idinge amasotsha, engasoze idinge amapolisa njalo. Ngibona kuqakathekile ukuthi uhulumende afunde ukuthi vele lapho kuhlangana khona inhlanganiso ezihlukahlukeneyo zomhlaba, i-IMF, i-World Bank, i-United Nations, abantu bayatshengisela besola lokhu kumbe besekela lokhuyana. Kakuvumele khona lokho kwenzeke. Basukuma abamsekelayo yena uhulumende bayemgwaqweni bayetshengisela. Basukume laba abangavumelani lo hulumende bayemgwaqweni bayetshengisela. Constitution yeZimbabwe iyakuvuma khona lokho. Kanti ke futhi kuyayiqinisa iZimbabwe, kuyakuqinisa ukubusa kwentando yabantu ngobuningi babo.
Lo ngumnumzana efidlela Ncube, umqondisi wenhlanganiso yeNational Consumer Rights Association obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Ukudaba olufanayo umhlangano weSADC Standing Committee uqalisile eHarare namuhla lapho isiphathamandla sogatsha lukahulumende olubona ngobudlelwana lamanye amazwe umnumzana Ranganayi Chimbindi onguye osezakhokhela eli committee ethule khona umbiko wakhe okwamukela lesi sikhundla. Kukhangelelwe ukuqhutshwa eminye njalo emihlangano eminenginengi eyandulela owe-SADC Summit ozakuba mhlaka 17 kuya nalinyanga. Ukuze sizwe okunengi ngamalungiselelo emhlangano ye-SADC, usithandekile emhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Richard Runyararo Mahomva obona ngokwethulwa kwembiko ephathelane lobudlelwane lamanye amazwe kuhulumende njalo engumqoqi wokwethulwa kwembiko ephathelane lemihlangano ye-SADC elizweni.
Okokuqala ukuthi iZimbabwe isikuzinga elingaphezulu kumalungiselelo ohlelo lweSADC oluzabe lukwelakithi eZimbabwe. Okungango ukuthi indawo ezifanana le-airport lapho kuzafikela khona abantu bemzini sokulungile. Ikanti njalo lalapha okuzenzelwa khona emhlangano, okuhlanganisela khona eNew Parliament, okuhlanganisela khona leminye lamanye amavenue wonke, konke sokulungile ukuthi iZimbabwe ithi ukuphatha ihlandla leli lomhlangano weSADC esizathi ukuba lawo. Lemgwaqo yethu yonke isilungile. Lokunye nje esingakucabangela kathesi esingakuje ukuthi iZimbabwe isilungele ukwamukela bonke abantu bemzini.
Kuza hamba njani lapho abeSADC sebefikile? Njalo ungasichazela ukuthi ikhona eminye imihlangano ezaba khona kungakafiki umhla ka 17 eyokulungiselela isami?
Konke sokulungile njalo uhulumende uyenelisa ukuthi ekhuphe indleko zonke eziyenza ukuthi iZimbabwe ibe sesimeni esihle ukuthi yamukele abantu bemzini, ikakhulu inkokheli zeSADC ezizathu kubuya. Yikho ke esesingakutsho kathesi ukuthi konke kulungile.
Lo ngumnumzana Richard Runyararo Mahomva obona ngokwethula kwembiko ephathelane lobudlelwane lamanye amazwe kuhulumende njalo ngumqoqi wakwethula kwembiko ephathelane lemihlangano yeSADC elizweni. Ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 eseHarare.
The Voice of America.
Ababalisi labazali bathi bakhathazekile ngempumela yemihloliso kaNhlangula eZimbabwe School Examinations Council kumbe iZimsec. Ugatsha lubona ngokulotshwa kwemihloliso olweZimsec lwazisa ukuthi abafundi abaphumelele kumihloliso ye-ordinary level bayisilinganiso sokune ekhulwini 4.44% kuphela. Inani labaphumelele kuzifundo ze-advanced level lehle lisuka ku-75.89% laya ku-31.67% ekhulwini. Esazisa uzulu ngempumela leyo umgcini sihlalo weZimsec Board umnumzana Paul mapfumo uthe izifundi ezilobe imihloliso zingekho esikolo aziqhubanga kuhle. Ugcizelele sithi kumele kulandele umthetho kahulumende othi izifundi zonke kumele zibe lempumela ekhanyayo e-continuous assessment learning activities kumbe ikhala. Uhlazelo ludaba sixoxa lomnumzana Themba kuye moyo isikhulumele senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe.
Kuyisibuko phecelezi mira eveza okuyikho kanye okwenzakala ezikolo. Silohlupho olukhulu kwezemfundo, uhlupho lwababalisi abangaholiwe, uhlupho lwabafundi abangenelisiyo ukuthola imfanelo zonke zemfundo. Singabuyele emuva sekhangela inzira masanga Commission report eyiyo eyasandulela ukungena kucurriculum yethu yokusebenza ngezamakhono. Yagcizelela ukuba uhulumende kaqale isikhwama phecelezi okuthiwa i-Education Equalization Fund esilenhloso yokulinganisa izikolo zonke, kungabi khona isikolo okuthiwa lesi sikolo asila ukuthini lokuthana. Kodwa ke ngempumela zemhloliso ekakhulu le mhloliso kanhlangula isivezela obala uhlupho esilalo njengeZimbabwe.
Labo abangenelisanga ukuthi bayenze ikhala abatholanga ke ama-results abo kutshoni lokho.
Indaba yekhala dala sakhuluma ngayo ekuqaleni kwayo ikhala iqala. Injongo yekhala kwakuyikuthi incedise abafundi bengafeyili, phecelezi ikhala yi-coursework. Okuthi vele nxa silanda ukuthi umntwana ayebhali O-level, umntwana ayebhali A-level, athole vele eselayo impumela. Iminyaka yonke le kusetshenziswa ikhala lapho yaqala khona ayizange isetshenziswe. Kuyasethusa manje nxa sokuvumbuluka sokule mbiko yokuthi abantwana abaphindayo ababhalanga kumbe kabatholanga impumela yabo ngenxa yokuthi kababhalanga ikhala. Kukanti ikhala yona ivele yayisebenza ngibungibu. Ngifuna ukukubeka mgceke, thina njenge-athos sake sabuza kakhulu ukuthi kanti ikhala isebenza nini. Sibona izikolo zithola 0% abantwana behambe bele mpumela yekhala eyayingabenza nxa ethole impumela emihlanu emhlolisweni wakhe engatholi u-0.
Umnumzana Themba kuye moyo yisikhulumeli senhlanganiso yababalise Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe obaxoxa le Studio 7 ekoBulawayo. Ele Israel lithi namuhla libhombe endaweni ezithiyeneyo kwele Lebanon lapho ebelihlasela khona abebutho leHezbollah. Liphinde lathi lihlasele njalo eRafah elicabangela ukuba kwelabahlomileyo abeHamas abathumba izizalwane zakwele Israel ngomfumfu nyakenye babulala abanye abafika phose inkulungwane lengxenye. Amapolisa agidimisane labatshengisele eNairobi kwele Kenya namuhla abafuna ukuba umongameli William Ruto asuke embusweni. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kulabanye abatshengiselayo ababotshiweyo. ELeRussia libika ukuba ibutho lakele Ukraine lingene elizweni leli esabelweni seKursk lahlasela okwesabekayo. Sekulensuku ezintathu eleRussia lilwisana lebutho lakele Ukraine kuleyo ndawo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Kweziphathelane lezeMelika, amazwe omhlaba achiyeneyo akhangele umkhankaso okhetho lukamongameli weMelika ngelihlo lokhozi ngoba impumela yalo izaveza sobala ukuthi ubudlelwano beMelika lamazwe la buzaqhubeka bumi njani. Ubudlelwano phakathi kweMelika lamazwe amaningi buqakathekile kakhulu ngoba eleMelika lilenhlelo zokuphathisa amazwe la ikakhulu ngemali, ukudla lezempilakahle. Abancintisa kulolu khetho ngunkosikazi Kamala Harris owebandla lamademocrats olomnumzana Donald Trump omela ama-Republicans. Sibuze olandela izombusazwe weMelika umnumzana Tim Murungai ukuthi ubona ubudlelwano beMelika buzaba njani kunganqoba uTrump kumbe kunqobe uHarris.
Umama uHarris enganqoba siyakwazi ukuthi kule continuation ekhona yena lo baba uBiden okhona kathesi. Siwazi ukuthi amaDemocrats bona bathanda ukuba in a more defensive approach ezinto ezenzakalayo all over the world, ukuba le peace loku make sure ukuthi amazwe wonke ayakhulumelana kuhle. Siyabona ukuthi kuyabe kungela more of these confrontations ezenzakala kathesi esizibonayo. And siyabona ukuthi iAmerica layo ingathiwa isikhangelela ukuthi amanye amazwe are responsible for their areas. Singakhangela iNATO, sibona ngathiwa sebengenisa bo Ukraine, Finland, leSweden ukuthi lazo zibe le protection ye-Article 5 ukuthi zingabanjwa by any other country then bazabe bencedisa in those areas. So khonapho ngithi hayi, umama uHarris ngangena ngathiwa yi-continuation of the same policies esisetshenziswa ngubaba uBiden. Maybe a little bit change here and there, but ngathiwa kuyabe kufana.
Phansi kombuso kaTrump ke.
Kunganqoba ubaba uTrump, hayi, the first 4 years ekhona laphana sabona an aggressive policy eyoku-withdraw the United States from international scene or ama matters of world affairs. Sabona besithi iAmerica first in a lot of things. And ubaba uTrump njoba wayengu-businessman oqakathekileyo for a long, long time. Yena, the lens as bona around the world is about making money and making big money for his country. So khonapho ngathiwa philosophy yabisitshintshile. Siyabona impilo ezonke ezihambayo. America is very invested. Hayi ngiyabe sembona ngathi yabe se keeper the investment, ngathiwa se concentrator with an isolationist policy. But Konoko sibona ngathiwa is detrimental to world affairs.
Umnumzana Tim Murungai ulandela zombusazwe weMelika obexoxa ecingweni lontungamili Nkomo owe Studio 7 ese Ohio khonapha eMelika. Kulabantu abedlula ikhulu abavalelwe entolongweni okwamanje bemelele ukuthoniswa amacala okwephula iziqondiso zomthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act. Abantu laba bagoqela amalunga ebandla le-CCC abotshwa ngohlangula esetheswa amacala okuqoqa umhlangano ongekho emthethweni. Abalwela amalungelo oluntu, umnumzana Robson Chere, unkosazana Namathayi Gwegweza, umnumzana Vusumuzi Moyo, lo mnumzana Samuel Gwenzi, labo bavalelwe entolongweni e-remand prison. Betheswa amacala okutshengisela phandle komthethwandaba eHarare lapho ababekhonona ngokubotshwa kwamalunga e-CCC kanye lokutshotshozela odlakela elizweni. Baya kuphika lokhu. Kusenjalo leZimbabwe seligcwalise ibutho lamapholisa kwamanye amadolobho ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano we-SADC Summit ozaqhutshwa mhlaka 17 kuyona le inyanga. Ukuze sihlaziye udaba lolu, Gibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lolandela ezombusazwe umnumzana Fortune Lalaz kanye lelunga lebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma. Umlalazi usungula lingxoxo.
Izizalwane zelizwe lakithi uma zifuna ukuyabhikisha emgwaqweni zivunyelekile ukwenza lokhu ngokusemthethweni. Siyabona ukubotshwa kwabantu abathize ahead of iSADC Summit. Abantu beZimbabwe sokucaciseni balelungelo lokuthi iSADC yona ibuya bademonstrate ukuze batshengise iSADC ukungajabuli kwabo elizweni labo. iSADC sikhumbule ukubana yinhlanganiso yabantu beSouthern Africa, asiyo nhlanganiso kamnangagwa kumbe izanu kumbe uhulumeni. Uzakhumbula komnye umnyaka iSADC isenzelwa eDurban kwele South Africa, umongameli sesengu Jacob Zuma. bathi bembuza ngokudemonstrate kwabantu wathi yiyona le democracy esihlala sikhuluma ngayo yekelana abantu batshengisele ukungajabuli kwabo ngento ezithile yibo abathungameli esibafunayo lapho
yes ngelise ke ubaba uJuma khonapho ngamapitshani baba Juma ngamphendulo sithini umlalazi lapho
uGqube esiba lalo lapha kwela kithi eZimbabwe ukuthi kona kulabantu abavele bangani babona impilo yabo ilungiselelwe ukuthi bebehlala begobola begongoda ilizwe labo eZimbabwe especially nxa kulama international events anjengabo ungalabana United Nations General Assembly kumbe national SADC kumbe African Union bakhona abantu vele abafuna ukuthi befike beyenze ukuthi iZimbabwe ikhanye ililizwe elingamanga kuhle okumele ngabe tawungenela abanye abantu and stuff like that yet bakhohlwa ukuthi there is something called sovereignty ngesikhiwa ukuthi amazwe ngamazwe azimele lapha and thina ukuthi lethu silakhe silakha ngoba sizabe sindawonye sisibonisana akuna muntu phela perfect nxa labe uphandaniswe khona sitshengisana hayi lapha kuphandaniswe lapha bakithi kulungiswe njani and siyaphambili manje bakhona abantu vele abasengama-professional okufuna ukugongoda lokugoboda ilizwe labo usuzibuza ukuthi anokuhamba njani kathesi uzibone kathesi bakhuluma ukuthi ya sizahlangana ezitradini sifuna ukulitshengisela le nto ezinjalo so nxa usubona ama-social amapolisa sebengene ezitradini labana kwakumangalisa and kumbe they are trying to prevent abantu abanengqondo zona lezo ukuthi bengaphambamenzisa abantu ngoba as much as abantu belelungelo lokutshengisela ilungelo lona lelo ngelakho yelivunyelo but kulo munye lawo lelungelo lakhe elokwenza angabe kufuna asiwo bonke abantu bonke abayifuna ukutshengisela kodwa nxa wena usutshengisela usutshisa amathaya ufaka izitini emarodini ususithi akunamuntu omele aye etown usuthatha ilungelo lomunye umuntu wena usufuna elakho libe yile eliphambili kuyabe kuqondile kuyini khona oku kuyabe kufe yini na ngabe wena nxa ufuna izinto yakho zenzele uthule kungelako udlangudlangu phakathi lowo ofuna ukwenza okwakhe umekele la yenza okwakhe but into esiyaziyo ukuthi wena akukaze kube nokutshengisela okuphela kuhle lapha eZimbabwe ukuhlala sokuyiziphithiphithi kushiswe izimota kubulawa amabuilding kugcina kumoshakala lempilo zabantu sibili so khonoku yikho esingakufuniyo yikho sowudala ukuthi amapolisa xasa ungena kathesi ukuthi athi hayi libona ukuthi sikhona zama ukwenza into engayisiyo hayi sizaqindelana amajeli akhona hani limzwile uminister of home affairs owe-england kale ushilo wathi khona weare creating 500 more places for ama-protesters laba baza ngena ejeli and sebeqalisile ukugwetshwa kathesi
ye mlalazi umphendulo khona ubugolide
unfortunately ugolide ucabanga ukuthi i-sovereignty ngeyezanu kumbe ngekahulumende ukuba sovereign kutsho abantu bonke siyakwazi ngehistory yokuthi whether li-violent or li-non-violent iZANU-PF ayifuni ukuyi-expozwa ifanana lobaba lwana wemakhaya ohluphayo othi nxa kubuye izethekeli abantwana bayedlala kude le ezasale bagongode ekugcineni yilona uhlupho njengona ngitshilo i-army belongs to ama-barracks ngaze uhambe kuphi umhlaba iZimbabwe is extraordinary ngokwenza into ezirongo khona e-UK akutshoyo ukuthi abantu bayaprotesta yes abantu babotshwa ngemva kokubana sebeve-violent ubezwa sebesithi hayi nxa sekunzima sizabiza i-army manje okweZimbabwe kulokuhlanya phakathi kubizwa i-army before abantu baproteste kubotshwa abantu before baproteste e-UK khonoko anika khona i-example ngabantu abayenze i-violence basebebotshwa asobantu abacabangelwe ukuthi bazakwenza i-violence
vala khonapho ngamapitshani babakolite
mina ngililunga leZANU-PF ngiku-central committee asikaze sihlale ngisho umhlangano one lapho esate sihambeni siyogongoda khona abantu kodwa imhlangano yonke esiyihlala sithi sambeni siyoyingqe ngabantu ukuthi abantu banjani babuye kithi babavotele thina asibenzeleni okuhle ngezikhathi zonke so yikho vele thina esidume ngakho hatsho kokugongoda lokho kodwa into ekhona ikuthi khona njengoba ngilishilo mina abantu bangapha babomlalazi babopheka lula ngoba bahle bakhulume anobona e-UK bazeke bakhulume babongibonakala sebesezitridini yikho bengabuswaka but abantu aba bayangena kutwitter anti vele bayenza imbonani ngabenzi lokwanothiwa umbeta isgenini imbonani vele yothi ona bafuna ukungcolisa ilizwe lethu
lapha lise umnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla leZANU-PF lomnumzana Fortune Mlalazi olandele zombusazwe bexoxa lo Gibbs Dubois Studio 7. Kwezemidlalo kambe bazathola yini mendulo abafana babili abamele eZimbabwe kumncintiswano ogijima owe 200 meters ozaqhutshwa namuhla ntambama ngumidlalo ye-Olympic Games eqhutshelwa kwele France. Intelelizindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uthaphona Shemakaraulo makanaka ishe charamba balobeka kutsha imbali yomdlalo wokugijima elizwe leZimbabwe ngokufinyelela kufinali yomncintiswano we 200 meters kumidlalo yeOlympics izolontambama. Wake wasebenza intatheli izindaba yezemidlalo uthandiwe Moyo uthi uvisela ababili laba inhlanhla enkulu emkhankasweni wabo ukuthola imendulo.
Benze kuhle sibili kakhulu, sesikhangele ukuthi this time around mhlawumbe singathola lati imedal njengeZimbabwe.
Intatheli izindaba yezemidlalo uPraise Dlakama uthi yena kusoze kube lula ukuba bathole imendulo abadlali laba nxa ekhangela indlela abagijime ngayo kusemifinal.
Izikhathi zabo yezengani invensolo lazo ngoba abathathwe kunumber 3 kuma-hits abo, kusho ukuthi masikhayele ukuthi number 1 no-number 2 kuma-hits lawa different. Izikhathi zabo beziphambili kakhulu kulezabo.
Olandela ezemidlalo uMnyaradzi Mabigana uthi sekungenzakala loba yini kufinal kodwa umdlalo wokugijima usungaphakama ngemva kwemidlalo yeOlympics.
Hawu makarawo locharamba hayi bazenzile izinto kuhle lokhu kuyabukeka lokuyabongeka. Abancane basakhula labo bebona into ezinje ezenzakala bonke bayaba lebelief ukuthi it's possible abagijime ngalawa abafana abana basimele kuhle njengelizwe lokutshengisela ukuthi vele ama sports mele siwathathe serious. I-talent linature saselincane kuma next Olympics sabe le more representatives.
Udumisani Luzulani Dube ohlala enyama endlovu uthi bengaba baningi abenza izimanga kwezemidlalo nxa amathuba engaphiwa labantwana basemaphandleni.
Lapha abadala nabantwana sebedinga ukuthi bethole ukulo isikhathi sokuthi umntwana eso ukuthi ethole ukugijima bene landele ipassion yakhe ayisisekho. So laba bafike ngokuthi bayathola uyakwazi vele lapha especially enyama endlovu ekhona ufishade begijima kakhulu kodwa nesizathu sokuthi umuntu akatholi uyagcina esiyadinga umsebenzi etshiyana nakho lokho kwama-sports.
UMakaraulo Charamba bayingxenye yabadlali abayithoba mnembili abafinyelele kufinali njalo laba ngabagoqela intshantshu zasemelika uNoah Lyles kanye lo-Arion Knighton. Bona abakhangelelwe ngabaningi ukuba benganqoba ndawonye loLetsile Tebogo owakwele Botswana. UMakaraulo Charamba bafunda emakolitshini emelika. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Sawu isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumelayo nange WhatsApp.
Wasazi be Studio 7 linjani lonke labalaleli benu? Indaba le yenziwa ngomnankagwa laphana kusiya ngombono wami. Angiyiboni into elungileyo ngoba ungakhangela into enziwa ngomnankagwa ngesikhathi seGugu Round. Nguye umuntu owadeclare amasotsha ukuthi ephume esibulayelo obaba omkhulu ngale. So ungakhangela futhi umdala unkomo wasesithi hayi mayuyubo mayuyu impi mayiphele akube lokuthula. Okutshengisa ukuthi impilana vele yayingaphelanga ngoba lakathesi vele ukukhanya ngantu ayelokhu isalengile emoyeni. Impilana ngabe yathi phu phansi kuphela zihlezi khale kuphela kawani kuphela. Yona impi vele ingaba khona asoze kusweleka lo ofayo kodwa asoze kuswela lo zasala futhi iyaqala kodwa ayiphelanga. Ngusamethembi ngilapha ekanye la kwele Botswana.
Sanibonani basakazi bethu baka Studio 7 okhulumayo ngobona waselibani. Kuyadabukisa ukuthi sikubonayo ekuhlukunyezwa abantu ngenxa yokuthi kunama visitors azoba khona. So kuhanja kutshaywa abantu bahamba abantu bebotshwa ngumbuso weZANU-PF. Bayakubona manje uJoseph Juma okwenzakalayo bayakujabulela bayakukhomenta bathi kuright. UMnangagwa yenza into e-right kakhulu mayelokhu esongela abantu ukuthi mabachume ebatshaya ngogodo. Kuyinto enhle yona le enje.
Siyabingelela siyabonga. Sicela isikhathi se-news lisengeze sona ngoba utholi sokuphawula umuntu oyedwa ababili isikhathi siphelile. Kanti-ke kulezinye izinto ezibalulekileyo abantu abangazihlaziyela labo ngoba siyabona ilizwe lakithi akukho lapho eliya khona. Kumele sihlanganise ngomqondo sonke ukuthi sibonisaneni ukuthi iZANU since 1980 ngempela isehlulile singamaZimbabwean for 50 years. Sakukhetha ukubaleka omnye eBotswana omnye eAmerica yinto okumele sihlaziyeni sizithole isisombululo ukuthi kuze kube nini izizwe zonke zilungisa amazwi abo nge-demonstration ngevoti ngayo yonke indlela ukuthi osiphethe uyehluleka asisamfuni sifake omunye ongasenza ilizwe lethu lephambili libe lesizotha. Lihlonishwe la izizwe. IZimbabwe yilizwe eliyangisa umhlaba wonke. Ukuthi ma ungazwala noma useChina ukuthi you are from Zimbabwe but we babo koze kube nini abantu abahlaziye bebaningi sponsor indlela zabo.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Live Talk namhla sixoxa ngokwenzakala eZimbabwe okubotshwa mahlana abaphikisayo labalela ilungelo loluntu ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu oweSADC Summit. Silugqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo uTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo